Manerak na Kamuria Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe Nyura Tirimu Washington DC Linga lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Inosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 28, 2020. Makatirira kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazuro zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Vatongi vematarezi mhosva nhasi vanyorera mutungamiri wenyika tsamba vachigunun'una nekupindira kwavanoti kuri kuitwa nemukuru wevatongi vematarezi mhosva kana kuti Chief Justice Luke Malaba mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Vachuchisi vanoti vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya vasapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu kana kuti 8,315. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri pamazana maviri nemakumi mana nevaviri sezvo pasina munhu akafa nezuro. Kunyangwe hazvo uwandu hwevanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchiderera mune mamwe matunhu. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta reBulawayo umo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira. Bazi rezveutano rinoti mumavhiki maviri apfuura munyika yose mafa vanhu gumi nevaviri uye pavanhu ava vapfumbamwe vari muBulawayo. Panguva imwe cheteyo vanhu mazana maviri nemakumi masere nevanomwe kana kuti 287 vakabatwa nechirwere ichi munyika uye zana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 123 vacho vari muBulawayo zvakare. Pavanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe vari kurwara nechirwere ichi pari zvino zana negumi nepfumbamwe vari muBulawayo. Asi muHarare semuenzaniso mune vanhu makumi mashanu nevasere vari kurwara. KuMashonaland East kune munhu mumwe chete, Mashonaland Central vaviri uye Masvingo vatatu zvimwe chetezvo neMatabeleland South. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisati tawana mhinduro kumukuru anotungamira kurwiswa kweCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva. Avo vasati vapindura mubvunzo wedu watakavatumira nezvenyaya yekuwedzera kwechirwere ichi kuBulawayo. Ko, chii chiri kupa kuti zvinhu zvirambe zvakadai muBulawayo? Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanova nhengo yeMDC Alliance.
Pane zvinhu zvakati kuti zvogona zvichiitika kuBulawayo. Chokutanga ndechekuti kurelaxa kwakaitwa maconditions edu elockdown. Kugona nge kwakaita kuti vanhu vachitandavara varelaxe umwe yavo, varelaxe mamezures atakagara taisa panzvimbo yokudzivirira COVID-19 akafanana nokugeza maoko, kumaintaina social distance, kupfeka mamaski, kusamhorosana nemaoko, kusambundirana mbundirana, kusaungana pamagungano makuru nezvimwe zvakadero. Kana guta reBulawayo richinge relaxa mamezures iwayo, pano kuna kuita dambudziko.
Pane mienzaniso here yekuti muri kuona sekuti vanhu vari vara?
Tiri kuona mahigh density suburb mazhinji kwete kuBulawayo kwega. Vanhu havapfeki mamaski, vanhu vanongoungana misika yavhura. Utsanana hwuyahuya hweCOVID-19 prevention hwatati nahwo huri kudzikira. Rogona kunge riri dambudziko rokutanga. Dambudziko rechipiri nderekuti izvo maboda edu vanhu vanenge vava kupinda vakawanda. imwe irikunzi local transmission inogona kunge isiri local transmission.
Munoreva pachiremba mungaanyatso tsanangura here?
Vanhu vari kupinda nepamaborder, vanhu vari kujamba maborder vachipinda vachiyambuka nemurwizi. Vanhu ivo kana vaira vasvika muguta, hauchagona kuvaseparata kubva kuvanhu vagara vari muguta. Saka akazadza umwe munhu anga ari muguta, hamugona kuziva kuti akazadza nemunhu akajamba border. Idambudziko ratogona kunge tinaro nokuti South Africa neBurundi zviri pedyo napedyo stereki. Chechitatu ndechekuti izvo kutesta chaiko chaiko kwatinoita hurumende ida haisi kutesta zvakakwana uyezve haisi kutesta zvakaenzana-enzana mumaguta ese nemumaprovhinsi ese.
Izvi zvinorevei tichitarisa uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Tinoona kuti zvichida muBurundi vakawedzera kutesta kwavanoita vanogona kutanga kubata makesi akawanda. Hazvirevi kuti makesi achinja, asi kungoti vakwabata. Ndo iyeye yatinoti case demic iyai, tichienzanisa nokuipatsanura kubva kuepidemic. Teta kubata makesi akawanda nokuti izvo tiri kutesta vanhu zvakawanda. Hatigoni kuenzanisa vanhu vari kutesta vakaita sevekuBurundi nokuHarare, tichienzanisa manhamba avo nevanhu vasiri kutesta zvachose vakaita sevekuMidlands. Hakuna zviri kuitika zvokutesta.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vasavheneka?
Hurumende haina matest kits. Vanhu vese vari kutestiwa kuno kwakaita sekunana Midlands. Vanhu vanotoenda kumaprivate vachinobhadhara $60 kuti atestiwe. Zviri kuremera vanhu. Dei hurumende yakwanisa kutesta vanhu zvakaenzana nyika yose, taigona kuzoenzanisa mafiga edu toti uku kuri kuwanda vanhu. But pari zvino hapana kuenzana kwemafiga.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe. Chirongwa chegore rino cheHarare Agricultural Show chatanga nhasi zvisina mutsindo unosiitika uye pasina zvimwe zvirongwa nekuda kwedenda reCOVID-19. Godwin Mangwejga anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chinoitwa kupera kwanyamabvumu gore rega rega, asi gore rino chakatadza kuitwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Sachigaro veZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti vakaona zvakakodzera kuita chirongwa ichi panguva ino, sezvo hurumende yave kupota ichirerutsa mitemo yekudzivirira COVID-19.
Asi nekurerutsirwa kwemitemo tikazoona kuti aiwa, zvinhu zvinokodzera kuti tinge tichiita show, nokuti show inobatsira varimi mukugadzirira mwaka unenge uchitevera. Saka tinge tichiti isusu panoitwa show, varimi vanouya voonawo zviri kuitwa, vodzidziswa, voona makambani ari kuvabatsira nezvekushandisa muminda mavo nemumapurazi kana kuti kumamisha. Vadaro murimi aakudzoka kumba kana kuti aatone pfungwa yekuti iyo ndagadzira kuchienda kumunda, ndaakuenda kumunda.
Motikari dzese dzange dzichipinda munhandare dzange dzichipfapfaidzwa nemishonga yekudzivirira COVID-19 uye makambani ari kuratidzira ari kusungirwa kuve nemishonga inouraya utachiwa na weCoronavirus. Vacraig vatiwo gore rino hapana kuratidzira kwemombe nekuda kwechirwere chetungundu, uyewo vatiwewo zvimwe zvinofarirwa nevechidiki zvakaita semafireworks zvichange zvisipo.
Muchana imi kuti zviya zvinoingwa zvichiingwa nevana zvekupindwa pendwa kana kunyorwa nyorwa kumeso zvinenge kusina zvekuchovha mabhasikoro kana kuti midhudhudhu nemahachi kana luna paki kunenge kusina, chero nemafireworks kunenge kusina. Bhozi, hatisi kuda kuti tiite zvinhu zviya zvinokokorodza vanhu vakawanda wauye. Tirikuti isusu vanhu vanofanira kuya kushow vanenge vari vanhu vebhizinesi nevana vari kuda kukeria guidance.
Mumwe murimi ange achiratidzira zvirimwa zvake amai revaikatsuro vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvakaderera paHarare Show gore rino.
Ini ndiri murimi ndabvawo kwamutoko ndichiya kushow kwaAgricultural Show. Ndanga ndichiexpekta kuonawo zvinhu ndide zvinenge zvichifamba zvakanaka samakore ose, but haa, zvinhu zvacho hazvisinyatsoita, zvingori lolo. Pamwe ndonyaya yeCovid vari
show iyi ichabvurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana, uye ichapera nemusi wemugovera. Mune imwewo nyaya, nhengo dzeparamende dzinosanganisira mumiriri weGweru Urban vaBrian Duwe, mumiriri weNorton vaThemba Muliswa, pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala, vaudza gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti havasi kufara nenyaya yekupindira kunonzi kurikita mutongi mukuru wematare Justice Luke Malava pamatongerwo enyaya mumatare edzimosva asi vaziyambi ziyambi vati havana zvavanoziva nezvenyaya iyi uye vati vanoda humbo hwekuti zviri kuitika vasati vataura nezvazvo vatiwo basa ravo harisiri kuudza vatongi zvokuita asi kuti chavo kupa gwara chete ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatongi vematarezi mosva nhasi vanyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa tsamba yenyunyuto vachiti mukuru wevatongi vematarezi mosva kana kuti Chief Justice Luke Malaba vari kupindira mumafambisirwo anoitwa nyaya dzematare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tsamba yanyorerwa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatongi vematare yeri maoko eStudio 7 inoti vatongi vazhinji vave kusvika kupa mitongo yavo vakasununguka sezvo mukuru wevatongi munyika vaLuke Malava vari kupindira mumafambisiro avanoita basa ravo. Vati havasi kufara kuti vaMalava vari kupindirawo mukuturwa kwemitongo nemamajor street kubudikidza nehofisi yemukuru wemamajor street kana kuti chief magistrate vamuna matomutevedzi. Vatongi ava vati havasi kufara nekuti vaMalava vari kugarawo panotongwa nyaya mudare constitutional court dzinenge dzakwidzwa kudare iri kunyange hazvo vakambove nechekuita nenyaya idzi matare pazasi. Vatongi ava vatiwo mari dzavo dzemihoro dzave shoma zvikuru zvokuti vaive kutodari kwamari dzavanotambira nemagweta achangotanga basa zvavati zvinoita kuti vashoreke uye basa ravo risafambe zvakanaka. Tsamba iyi inouya apo mumwe mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka. Amai Ndewere vakamboisa mapepa kudare vachiva Malava vari kupindira mafambisirwo enyaya mumatare asi vakazobvisa mapepa aya kudare. Mumapepa aya amai Ndewere vakati vaMalava vakanga vachivaudza kuti vature mutongo wekuroverera vaimbo vagurukotara zvokushanyirwa kwenyika amai Priska Mfumira pamwe navaJob Skala panyaya dzaive mumatare. Hatina kukwanisa kutaura navaMalava kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori musangano reJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vati tivatumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vaMasiye Moyo vanga vasati vatipawo pfungwa dzavo pataenda pamhepo asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati zvataurwa nevatongi mutsamba yavo zvave nengu vazvichiitika.
Handioni pane chiri kutishamisa netsamba yanyorwa iyi nevatongi nekuti isu semagweta tagara tichiziva kwenguva yakareba chaizvo kuti kune chirwere chapinda mumatare medumu chekuti vatongi vanenge vachiudzirwa zvekuita. Izvi zvinhu zvagara zviri kuitika even nyangwe nemazuva emushakabvu Chief Justice Godfrey Chidya usiku. Saka inyaya inosuwisa chaizvo asi inyaya yagara iri kutozikana chaizvo within the legal profession. Saka apa tinofarawo chaizvo kuti majaji vazofunga kuti vabude pachena kuti munhu wese nenyika yese nyika yese izive kuti ndozviri kuita izvi zvinhu zvese zvibude pajekere.
Mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kutinzwe kuti matanho api achatorwa navaMnangagwa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Vachuchisi nasi vati vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya avo vakabatwa vachida kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanga vari muchuchisi nhasi vagarudzo ziyadhuma vati muzvare Rushwaya vanofanira kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo achiti humbo hwavave nahwo hunoratidza kuti nyaya iyi haisi diki sezvavaifunga. Vaziyadhuma vati zvakaitika panhandare yeRobert Mugabe International Airport pakabatwa muzvare Rushwaya zvinoratidza kuti nyaya iyi ine vanhu vakawanda mukati vanosanganisira vasori vachiti michina inoona zvinenge zvichiitika kana kuti maCCTV akadzimwa muzvare Rushwaya pavakange voda kubuda munyika uye zvakatora maminitsi mana chete kuti muzvare Rushwaya vapedze kuita zvose zvinodiwa kuti munhu abude munyika panhandare yendege iyi. Asi gweta ravo vatapson dzvetero vati zviri kunze kwemutemo kuti hurumende ichinje mafungiro ayo mudare panyaya iyi isina kupa zvikonzero zvekuti sei yakanga yabvuma kuti muzvare rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvakataurwa nemutongi wedare nezuro mutongi wedare vangoni nduna vati vachatora mutongo wavo nechishanu panyaya iyi zvaitika mudare zvatsinirwa navadzvetero
Patapinda mudare vanhu vanomirira hurumende vataurira dare kuti vanga vaine chikumbiro chekuti vabvumidzwe kuti vachiramba bill va withdraw consent yavanga vakapa because vanga vakambotaura kudare kuti vari kutenderana nazvo kuti musungwa apiwe bill
Onyaya yanga iri mumatare kutongwa kwavatenda ebiti vanhu vemutevedzeri wemutungamiriri weMDC Alliance neimwe nhengo yebato iri valavhimo chinoputsa kwatanga nhasi vabiti navachinoputsa vari kupomerwa mhosva yekuita musarinya zvichibva pakunetsana kwavakaita nemapurisa pamahofisi eMDC paMorgan Tsvangirai House mwedzi mishoma yadarika pavaida kupinda pamahofisi aya ayo akanga atorwa nechikwata cheMDCT inotungamirwa namuzvare tokoza ani kupe imwe onyaya yanga iri mumatare ndeyevaimbo vamutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko iyo yanzwikwa vatori venhau pamwe neveruzhinji vasingabvumidzwe mudare vamupoko vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisirizvo pavanonzi vakaburitsa vamwe vakuru vakuru vekambani yezinara muchitokisi ivo vachiri pachigaro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rinoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations rabatana nepasi rose mukushoropodza zvakadzama kurwiswa kune utsinye kwakaitwa chikoro chakazvimirira kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kweCameroon. Vadzidzi vatanhatu vakafa muchiitiko ichi nemusomugovera uye vamwe vadzidzi gumi nevatatu vakakuvara. Hapana chikwata chatichabuda pachena chichiti ndicho chakarwisa chikoro cheMother Francisca International Bilingual Academy mudunhu rekumba. Vanhu vanosvika mazana mashanu vakaungana muguta rePhiladelphia mudunhu rePennsylvania nezuro manheru mushure mekunge mumwe murume wechitema vaWalter Wallace vafurwa nemapurisa muchiitiko chiri kuonekwa pavhidhiyo. Gweta remhuri yavaWallace rinoti vabereki vake vainge vadaidza ambulance kuitira kuti abatsirwe sezvo aine chirwere chepfungwa kwete zvakazoitika zvekupindira kwemapurisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvine mvumo yekuvhota musarudzo dzegore rino zvirikurudzira vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanokwanisa kuvhota kuti vabude neuwandu hwavo musi wa3 mbudzi vachinovhotera mutungamiri wavari kuda. Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Tafadzwa Matinenga avanotsigira bato reDemocratic Party uye vachange vachivhota musarudzo dzegore rino.
Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kuno kuti ndiwane rubatsiro rwekuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanyondibata-bata inyaya yeimmigration. Magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. And prosesi iyoyo yekuti tiwane mapepa ine zvinhu zvakawanda zvekuti masteps akawanda inotitadzisa kuti tete get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Kuti isoso tizoziva kuti tinoshandira kuzvenichi uone pekugara pakanaka ukwanise kuchengeta vabereki vako. Zvino kana usina mapepa muno muAmerica kwasiyana nekuSouth Africa kwekuti unokwanisa kutombodzokera. Hapana kwaunokwanisa kudzokera.
Sarudzo idzi dzinenge dzakatikoshei nekuti gore rino tiri kuona munhu wekadzi wechitema naiwo ari immigrants ari kukwikwidza kuda kuwana chigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Munozvionawo sei izvi? Nyaya yaSenator Kamala Harris.
Aiwa, ndinofara chaizvo nekuti ndichiona Senator Kamala Harris vanondifungisa inini. Vanondifungisa the reason why ndakauya kuno kuAmerica. kuti ndizive kuti iniwo ndokwanisa kusenza ndichiita zvinhu zvakanaka uye ndichikwanisa kuenda kuchinzvimbo zvakadai. One of the most common discussions that we have kunoko is my immigrants, the issue yekumabasa, uchiona kuti how do you get into certain positions. Pano wakuita ma vice president sanana Kamala Harris senyene ndiri mukadzi ndakuona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position, I can actually get to that set level, which is what we want for to build for our generation, which is the reason why we come here and stay here. So ndinozwa kufara ndichiona kuti munhu mutema, munhu mukadzi ari kukwanisa kugaro uye achiteerero zvinhu zvichemo zvinotinetsa isusu sevanhu vatema. So you want a community represent well enough of black people. Kana pane enough representation of wakadzi and vanhu vatema, they can be able to address these issues in a much fairer way.
Avo vanga vari mutsigiri weDemocratic Party muzvare Tafadzwa Matinenga vachitaura vari parunare mudunhu reVirginia muno muAmerica naMike wove weStudio 7. Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 abatawo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoti chinotsigira bato reRepublican Party vatamuka gwanzura.
Vanatema umutno maAmerica vangu asina that representation ya angu aichida for my programs mkanyazo tarifa kuti vanatema kwa wanda vano sungwa the high incarceration rate irimo. President Trump wakapinda wakaisa mtemo inopatira kuti vanatema wale mjeri wakasungirwa zvisirizo vakawanza vachibuda nebhiro ravakaisa, and also kuti zvikoro zvevanhu vatema mahistorically black colleges awane funding, because each and every year maschools yaaenda kugovernment achikumbira mari, but President Trump akapinda akati aiwa hazvifani zvakadaro. So each for the next 15 to 20 years mahistorically black colleges anopiwa $250 million vasina kukumbira to help them fund my programs avo vachienda mberi nekudzidzisa vanhu. And also kuti President Trump has been the most pro-life president vachiexposa kuti upenyu hwakakosha pane vana, because vamwe vedu mademocrats vanosupporta abortion at any level.
Tombotarisa kuti pane judge vatsva vawanikwa ivo vachisarudzwa judge Amy Barrett, munoona sei?
Judge Amy zvaakamirira ndinozvisupport, because vanounza voice revanhu vangasingakwanisi kutaura, because mukaona kuti zvinhu zvakawanda zvaitwa neSupreme Court zvaisa favor vanhu vari pro-life. Iyo judge Amy anopinda vakamirira vanhu vakadaro and vachirepresenta maAmericans zvekuti court system yedu it won't be one-sided, inenge yabhalanza kuti hatikwanise kuti mutemo inongopushwa through isina kumirira vanhu.
Saka pari zvino imi muri kuti muchavhota riini pamaelections aya?
Akuvhota chavhotwa musi wa3 makuseni, nekuti ndozwa rakanzi ndo rekuvhota. Saka toda kumuona kuti zvakamira sei maearly voting aya nekubatsira vanhu kana vanovhota venitozovhota musi wekupedzisira.
Munoona vaTrump vachikunda here musarudzo iyi?
Handikona vachikunda, nekuti vanhu vatema vakawanda vakumuka vachiquestiona kuti why zvakadai.
Chizvarwa cheZimbabwe chinotsigira bato reRepublican Party vatamuka gwanzura vachitaura vari parunare kuno kuAmerica naMarvelous Mshanganya uye weStudio 7. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Danho reIran rekuita chandagwinyira pakuwedzera urongwa hwenuclear, kuparura kwayo zvombo zvinosvika kure, kuramba ichitsigira vanoita zveugandanga pamwe nehurumende yeumhondi yaBashar al-Assad, uye mashoko ekuti iri munhaurirano neshamwari yayo huru China kuti vaumbe mushandira pamwe wemakore 25 zvabvundutsa pasi rose. Asi chimwe chinofanirwa kurangarirwa pazvose zvinyunyuto pamusoro pezvakashata zviri kuitwa nehurumende yeIran, kushupika kuri kuita vanhu vemuIran kuri kukonzerwa nehurumende. Sangano riri kuNew York rinorwira kodzero dzevanhu muIran reCenter for Human Rights in Iran rakazivisa mazuva mashoma apera kuti murwiri wekodzero dzemadzimai nevadzidzi ane mukurumbira muzvare Behari Hedad atongerwa kugara mujeri kwemakore 4 nemwedzi misere. Akapomerwa mhosva yekunyepa. yekuungana nekuronga muchivande achikanganisa kugadzikana kwemukati menyika pamwe nekutaura mashoko akaipa pamusoro pehurumende mushure mekupinda mukuratidzira kwaive murunyararo kwakaitwa muTehran zvichitevera kudonedzwa kwendege yekuUkraine nemauto eIslamic Revolutionary Guard Corps kana kuti IRGC yaive yakatakura vanhuwo zvavo munandira 2020. Vachinyora padande mutande reTwitter muzvare edat vakaenzanisa kufa kwevanhu zana nemakumanomwe nevatanhatu vakaurayiwa mukudonha kwendege ava nemazana ezvizvarwa zveIran zvakaurayiwa nemauto ehurumende pakatanga kuratidzira kunopikisa hurumende munyika yose muna mbudzi 2019. Muzvare Hedat, avo vanga vatopedza kare makore anodarika matanhatu vari muusungwa pamusana pekuratidzira murunyararo vachigwira kodzero dzevanhu havasi voga pakupanishwa nehurumende nenyaya yekuratidzira vachishoropodza kudonetswa kwendege yekuUkraine chiitiko chisati chave nemunhu ati atongwa achinzi ndiye akakonzera. Makumi ezvimwe zvizvarwa zveIran akawanawo mitongo yekugara mujeri uye mune dzimwe nguva kurohwa nembaramatonya mushure mekusimudza mazwi avo vachipikisa danho rakatorwa neIslamic Revolutionary Guard Corps mutsaona iyi. United States haina kukanganwa kushupika kwevanhu vemuIran kusanganisira muzvare Bahare Hedat nevamwe varatidziri avaiedza kuzadzisa kodzero dzavo. United States inoramba ichitaura nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende icharamba ichiisa vakuru vehurumende pazvirango kusanganisira makurukota vatongi vematare vakuru vemapurisa pamwe nevatungamiri vemauto vanodzvinyirira mazwi evanhu uye inoramba ichitsvaga rutsigiro rwakazara kuti hurumende ishayiswe zviwanikwa zviri kuipa mari yekuita zvakaipa kunze nemukati meIran. Sezvakataurwa negurukota rezvekunze kweUnited States vaMike Pompeo zvekuti tinoita kuti zvive pachena kuti pasi rose riri kuona apo hurumende iri kuramba ichiita kuti vanhu vayo vave vanhu vatambura zvakarebesesa hatizongomira takanyarara. United States ichatsigira izwi rezvizvarwa zveIran iro rave nenguva risiri kuteererwa.
Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIran.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana mchida kunzwa chirongwa che Live Talk, tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 AM, kana 4930 kHz.
Live Talk na 8pm nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvikuru takatarisa nyaya yesarudzo dzemutungamiri wenyika weAmerica. Sezvo nguva iri yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru zvisere nemazana matatu negumi nevashanu. Vatongi vematare edzimhosva nhasi vanyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachigunun'una nekupindira kwavanoti kuri kuitwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva Chief Justice Luke Malaba mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Vachujisi vanoti vave kuda kuti muzvare Henrietta Rushwaya asapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murave zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa naudze isiNdebele.
Soko isika descender.